All things are possible. Brother Caleb Chigudu, come open it with a word of prayer.
Precious God, we come before you tonight. Thank you, O God, for giving us another opportunity to come in your presence. Father, we know for sure, O God, that we are not here in vain. But we know there's something good, Lord, that you have prepared for us, O God. Father, Lord Jesus, we are opening our hands, ready to receive something from you, O God. Father, we know, Lord, we will never be the same, Lord. We'll never go back the way how we came, O Lord Jesus. We are under great expectation that something good is going to happen, O Lord Jesus. Oh, Father God, as you said at one time, you didn't allow, Lord, people to go away being hungry. Father, there are hungry souls tonight. There are hungry hearts tonight, O God. Father, we pray that you grant your children according to their desire. Father God, songs of Zion have been sung, O God. O Lord Jesus, Father, we are ready now to hear from you. Father, how we pray that you take the minister of the word. May you put him one side, O God, and anoint him, Lord Jesus, from on high, O God. O Father, Lord Jesus, may you use these lips of clay, O God, as never before, for the benefit of our souls. Father, at the end of the service, we'll be careful to give all praise and honor unto you. We commit everything in your holy hands. In the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen.
May I take your seats briefly? I want to greet you this evening in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Let's just give a thunderous and shattering clap offering. So this one also is on behalf of Brother Eddie Ngwerebe, because Sister Ngwerebe, she says she wants to thank God for adding another year to my sweetheart. Today is Brother Ngwerebe's birthday. We want to thank God so much tonight for giving us yet another service day. Amen. Are you happy to be in the house of the Lord tonight? Praise be the name of the Lord. I'm sure you all are aware of what is currently obtaining in the world, and particularly in our country. And following the pronouncement or the promulgation by His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe, on the ban of public gathering of more than 100 people for the next 60 days, which he says includes churches, weddings, and it has been clarified that the effective date for this is this coming Friday. So consequently, we just want to advise that we are not going to have our youth international convention, which was scheduled to take place on the 10th to the 13th of April. So we closely monitor the situation in line with the national pronouncements. We will then, in due course, advise whether we will postpone or ultimately outrightly cancel the 2020 Youth Convention. Regarding weddings, it's also applicable, no more than 20 people. So where possible, those who are wedding, you can postpone. But where it's not possible, we encourage maybe you have or private weddings, wherein, of course, the dictates of the highest order of the land should be followed. Yes. So regarding services, I think which is the main issue for all of us. The Council of Elders will meet soon after this service tonight to deliberate on the course of action that we'll take. However, it is clear and evident that we abide with the promulgation that was done by His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe. We will advise of the outcome of the deliberations. We'll fan out messages to you saints. If for one reason or the other you don't receive any message by Friday, please contact any of the elders for guidance. The situation is fluid, as you all appreciate. So constant updates or communications is essential, either way, from the elders and also from yourselves, just checking up on regular updates. But during this time, listen with one another, pray for one another, and also pray for the country and pray for the world. We are affected one way or the other. But in all things, we want to thank God for His goodness, for His mercy. God allowed it to happen. We might not understand, but we know for sure if we pray, God will come to our rescue. We're supposed to have a visitor on Sunday. We could not have because of this. Because of that, so we are going to get double blessings tonight. So the blessing from the visitor who did not come that time, we are going to get that one because we have a visitor tonight. Pastor Singoni is with us tonight, all the way from Tembisa. We also want to thank and recognize Pastor Walter Chesa. He is not stingy. He's not stingy, or with the preacher, he's not stingy. So it is out of his generosity that we are going to enjoy tonight. So we say, God bless you and thank you so much. As we stand on our feet, sing a song as we invite the minister. Wonderful songs.
Jesus, take me, put me aside, preach your word, speak to your people in the manner that you desire. Encourage us, Lord, where we need encouragement. Discourage us of those things that are not of yours. Pray, dear God, that when we leave this place tonight, we will be so rejuvenated. We'll be so encouraged. We'll be so inspired. Thank you for the day. We are sorry for our mistakes. Forgive us for those things that we have done wrong. May you see beyond our faults tonight, we pray. We find favor in your eyes tonight. Let there be a super presence that will take control and take charge of every situation in our lives. After all that, we shall be careful enough to give the glory, the praise, and honor back unto you. We pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, and the Church of the Living God shall say, Amen and Amen. While we are standing, let's quickly open our Bibles to the book of. Let's go to Revelation chapter 8. family.
Ziso yakakosha kune mfudzi wedu, Pastor Manyeche ni muri yao.
I greet also, I have noticed our mother and sister Chesa, right in the congregation.
Ndinokwa so zvakare, acherechedza mai vedu, sister vedu, Chesa, pakati pedu.
My friends, minister friends, and office bearers, elders, everyone, I greet you in the name of Jesus Christ.
Nevakuru vazhinji, shamwari dzangu, vashumiri, nevakuru vechechi, nokwasai mose muzita raIshe wedu Jesu Kristu.
Praise God. Let's read from verse 1. The Bible says that when he had opened the seventh seal, they were silent in heaven about the space of half an hour.
Katverenge mubhaibheri, wakati wazarura chisimbiso chechinomwe, kunyarara kwakavapo kudenga, kunenge sehafu yenguva.
You may be seated.
Ungagare nepasi.
Let's open our Bibles to the book of Hebrews chapter 12.
Ngativhurei mabhaibheri edu, bhuku raHebheru chitsauko 12.
We're going to read from verse 22.
Tichaverenga verse 22.
Verse 22, the Bible says, "But you are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the and to the spirit of just men and perfect."
Asi imi makaswedera kugomo reZioni nokuguta ramwari mupenyu Jerusarema riri kudenga nokunamazana namazana avatumwa vasingaverengwe nokuungano huru nokukereke yamatangwe yakanyorwa kudenga nokunamwari mutongi wavese nokumweya wakakarurama vakakwaniswa.
Praise God.
Amen.
I would like to thank my friend, Pastor Walter Chesa.
Ndakutenda shamwari yangu, Pastor Walter Chesa.
Hospitality.
Nechengetedzo yose.
And for making it possible for me to be here tonight.
Nekundikwanisisa kuti ndinge ndiri pano mani ano.
Seeing that it's a Wednesday service, we're not going to take very long.
Tichiona kuti ishumiro yemanheru yechitatu asi kutora nguva yakareba.
For a title, I would like to say worship under the revealed word.
Kupamusoro wenyaya ndoda kuti kunamata pasi peshoko rakazaru.
Praise the Lord, it's a title that I gave on the crossover when we are getting into 2020.
Musoro wenyaya ndakapa pataipinda muna gore ra 2020.
I preached this in Benoni.
Ndakaparidza izvi Benoni.
I preached this at our local assembly.
Ndakaparidza kuchechi yedu.
And in other places.
Nedzimwe nzvimbo.
Praise the Lord. Amen.
Ishe ngavakudzwe. Amen.
Are you happy, church of the living God?
Mufare here, church ya Mwari anorarama.
Don't be sad.
Haiona kutsamwa.
This is the time to rejoice.
Inguva yekufara.
Praise God.
Mwari ngavakudzwe.
I have been on a certain WhatsApp group.
Ndazivikanwa magrupu akawanda e WhatsApp.
I've been on a WhatsApp group.
Ndandiri pane rimwe group re WhatsApp.
And then people were just talking on that WhatsApp group.
Vanhu vangarongokurukura pa group.
So somebody said,
mumwe munhu ndokuti,
I do not believe that the seventh seal was opened.
Handitende kuti chisimbiso chechinomwe chakazaru.
I don't believe it was revealed.
Handitende kuti chakazaru.
And then people started replying and arguing and commenting and all that.
Vanhu ndokutanga kupindura vachiitisana nharo nemakakava nezvimwe zvakadaro.
So because of that,
saka nekuda kwaizvozvo,
there is something that came to me.
Pane chakauya kwandiri.
I realized that what people are not realizing here is this.
Ndakaona kuti chinhu chisikucherechedzwa nevanhu ndechichi.
These people are talking from two different angles.
Vanhu vari kutaura kubva kunhivi mbiri dzakasiyana.
That is what is causing the argument.
Ndo zviri kukonzera gaka.
But sometimes there is no need for people to argue over certain things.
Asika hapana chikonzero chekuti vanhu vane gakava pamusoro pezvimwe zvinhu.
There are certain things that we have done as Christians.
Pane zvimwe zvinhu zvatakaita semakristu tichida kuedza kupruva
mapoini
zvisina kana kumbobatsira kana ani zvanhu. Magakava hambofi akagadzirisa mhosvo. Mukristu asamhuka abva zera akura haaite gakava pane zvinhu zvidiki.
unaona kuti munhu haasi kunzwisisa zvakutaura.
The best thing for you to do as a Christian.
Chikuru chakuita semukristu.
Withdraw from that conversation.
Ibva panhaurirano iyoyo.
And just be quiet.
Unyarara hako.
And leave it like that.
Wozvisiya zvakadaro.
Silence does not mean that you have not said something.
Kunyarara hazvireve kuti hauna chawataura.
Words spoil sometimes the quality of a Christian, who we are, who we are.
Mashoko mamwe atinotaura anotikanganisa mhando yevakristu yatiri. Mashoko mazhinji anotisvibisa zvisina basa.
If you say to somebody, come here,
ukati kune munhu uya pano,
and they remain sitting,
oramba akagara,
it doesn't mean they have not spoken.
Hazvireve kuti haana kutaura.
They have spoken.
Atotaura.
By sitting down and not following the order, it's already a word spoken.
Kuramba akagara pasi asina kutaura shoko nekusateerera zvawataura atotaura shoko ipa.
You may not hear words audibly.
Unogona kutadza kunzwa mashoko achitaura.
There's something that is already spoken.
Asi pane chatotaurika ipapo.
So let me tell you something, Christian friends.
Ndikandi kudze chimwe chinhu ma
chamadzamu.
Tiri kugara muzuva
of the closing of times.
Yekupera kwenguva.
We are living in a moment.
Tikurarama munguva
of the coming of the Lord.
Yekuya kwashe.
This is the time that a true believer has got to scrutinize everything around him.
Yanguva yekuti mukristu wose adonongodze nekucherechedza chese chiri pari.
For the coming of the Lord.
Ogadzirira kuya kwashe.
From the message, the seventh seal.
Kubva mharidzo yechisimbiso chichinomwe.
Paragraph 394.
Paragraph 394.
The prophet says,
Profita anoti,
now,
zvino,
there was some reason that God let these seven voices be thundered, be thundered.
Pane chikonzero sei Mwari vakasiya manzwi manomwe aya kuti atinhire.
Because it must come, see?
Nokuti zvinofanira kuuya, maone.
We find that Christ,
tinocherechedza kuti Kristu,
the Lamb took the book in his hand.
Gwayana akatora bhuku muruoko rwake.
And he opened that seventh seal.
Ndokuzarura chisimbiso chechinomwechi.
But you see,
asi munoona,
it's a hidden mystery.
Ichakavanzika chakavanzwa.
No one knows it.
Hapana anochiziva.
But
asi
it's right along with what he said.
Zvinoenderana nezvano zvakataura.
No one should know his coming.
Hapana anofanira kuziva kuya kwake.
They also would not know about this seventh thunder mystery.
Havaizokwanisa kuziva zvakare pane chakavanzika chekutinhira kunomwe.
So you see,
maona,
it's connected together.
Zvinobatana pamwe chete.
That much we have an understanding of it today.
Kusvika ipapo tine kunzwisisa kwanhasi.
Because the rest of it is all unfolded.
Nokuti zvimwe zvose zvakabhedhenuka.
But this is not unfolded.
Asi ichi hachina kubhedhenuka.
But sitting in my room.
Asi ndakagara muroom mukamuri yangu.
I had this.
Ndakanzwa ichi.
Or not had it.
Kana kuti handina kuzvinzwa.
But seen it.
Asi ndakaona.
Unfolding to this seven unfolding with these seven thunders.
Zvichibhedhenuka kumitinhiro minomwe.
Now, that's as far as we can go right there.
Ipapo ndopatinogona kusvika.
And now I trust that each and every one of you will serve God.
Uye ndinoimba kuti mumwe nemumwe wenyu achashumira Mwari.
And do that which is right.
Oita icho chiricho.
And love him all your life.
Womuda upenyu wako wose.
And God will take care of the rest.
Womushumira Mwari vachapedzisa rimwe basa rose.
Now this is the prophet Malachi 4.
Uyu muprofita Malachi 4.
He says in my room.
Ari kuti mukamu yangu.
This seventh seal unfolding.
Ndaona chisimbiso chechinomwe chibhedhenuka.
Not I heard, I saw.
Kwete kuona kunzwa ndaona.
He says that's far as we can go.
Ipapo ndopa tinogona kusvika.
In many places he says I feel checked.
Pane dzimwe nzvimbo unonzwa achiti ndanzwa kubatikana.
There are things that he saw.
Pane zvinhu zvakaona.
Which were under the seventh seal.
Zvanga zviri pasi pechisimbiso chinomwe.
Which unfolded as a vision.
Zvakabhedhenuka sechi.
Which if he wanted to mention those things.
Zvokuti kana tikada kudonongodza zvinhu.
He would have mentioned it.
Dai aida aingadai akazvitaura.
But he says the reason why.
Asi anoti chikonzero hechi.
It could not be put into plain view.
Hazvaigona kuiswa pachena.
Because if the devil would get hold of that.
Nokuti dhiabhori akangozvibata.
It would cause a great damage.
Izvozvo zvinokonzeresa kukuvadzwa kwakakura.
What Malachi 4.
Nemamwe mashoko zvakaonekwa naMalachi 4.
Under the seventh seal.
Pasi pechisimbiso chechinomwe.
If he was going to mention that.
Dai aizozvitaura.
He would have said something probably like this.
angadai akataura pada sezvizvi.
You would have said on such and such a day.
Anogona kuti pane rimwe zuva.
I see Pastor Manyeche sitting on a chair.
Ndakaona Pastor Manyeche vakagara pachair.
In Eastleigh Tabernacle.
Eastleigh Tabernacle.
I see somebody like this in front.
Ndakaona ngana pamberi.
I see a lady sitting on such and such.
Ndikaona vamwe mai vakagara pane rimwe chair.
Today the devil would have been waiting on the way.
Nasi diabolo angadai akamirira panzira kuti akumise kuti usauye kuchechi. Nokuti zvaiva pasi pechisimbiso chichinomwe chiitiko chiri kutoitika iye zvino.
Amen.
Pasi pechisimbiso chichinomwe upenyu hwaKristu huri kuratidzwa pachena mumwenga. Mwari ngaakuti. Pasi pechisimbiso chichinomwe. Mafambiro atinoita. Pamusoro pegadziro yedu pakubvutwa. Chiitiko chemwenga. Uchienderana nekubvutwa. Mwari ngaakuti. Ndokusaka muprofita
akati.
Hanzi chisimbiso chichinomwe kugumiswa kwenguva. Kugumiswa kwekutambudzika kwose. Mwari ngaakuti. Hanzi kuvharwa kwezvinhu zvose. Hanzi zvinobatanidzwa nekuuya kwashe. Saka pane musiyano pakati
pekuonekwa
kwaJesu Kristu uye nekuuya kwake. Zvinhu zviri zvakasiyana. Titezere chechi yaMwari anorara. Zvinhu zvandiri kutaura manheru ano. Zvinhu zvemwenga
izvi.
Mari dzenguva haisi sangano. Hamusi musangano. Hamusi sangano. Mari dzenguva yakatosiyana nechimwe chinamato chese chaungafungidzira. Haleluya.
So what I'm saying tonight,
zvandikutaura manherano,
these are your things.
Zvinhu zvenyu.
Amen.
Amen.
So the there is a distinct difference.
Pano pane musiyano wakanyatso unonyatsooneka
between the coming of the Lord,
pakati pekuuya kwashe,
and the appearing of the Lord,
nekuonekwa kwashe,
from the message,
vamharidzo,
convinced and then concerned.
Kugutsikana obva wava nehanya.
Muprofita
anoti
hanzi
pane musiyano mukurusa
muchiratidzo
chaKristu achioneka
uye
Jesu achiuya.
Pane
mashoko maviri akasiyana
anoreva
zviviri zvakasiyana. Kuonekwa kwashe nekuuya kwashe. Zvino kuonekwa kwashe ndiye iye zvino. Paari kuonekwa muvanhu vake.
Mweya
wake uchishanda pakati pavo. Kuratidza kuti ndiye anavo. Achivagadzirira kubvutwa. Pakuuya kwashe. Kuti pakuuya kwashe azobata mwenga wake. Kuonekwa nekuuya.
Ndizvo.
Zvino. Chinhu chatofanira kuita kana tikagona kutenda.
Tova
nehanya nezvo.
We've got to be convinced that it is God.
Tinofanira kuva nekugutsikana kuti ndimwari.
Then we are convinced. Then we are concerned.
Tobva tava nehanya.
Like that. All right.
Ndazvida izvo.
So there is a difference between.
Pane musiyano.
The appearing of the Lord.
Pakati pekuonekwa kwashe nekuuya kwashe.
So the coming of the Lord is a process.
Saka kuuya kwashe matanho.
Praise the Lord.
Mwari ngaakuti.
But the appearing of the Lord is now.
Asi kuonekwa kwashe ndiye zvino. Anoonekwa mumwenga. Pane zvimwe zviitiko zvaanoita ari mumwenga wake. Asi zviitiko izvi chikamu chegadziriro. Saka zviitiko izvi zvitori chikamu chekuuya kwake rinova danho.
Titezere
chechi yaMwari anorara.
Haugone
kuva mukubvutwa kunze kwamwe wagadzirira.
Haugone
kuva mukubvutwa
kunze
kwaunge wapinda mumatanho egadziriro.
Moses, he knows the appearing of Jesus Christ.
Ano sanganisira kuonekwa kwa Kristo.
Manifestation of Christ.
Kuonova kuratidzwa kwa Kristo. Mwenga wake tiritesere church.
Somebody say amen.
Mumwe munhu ngati amen.
So now,
saka zvino,
if the seventh seal was connected to the coming of the Lord,
kana chisimbiso chichinomwe chakabatanidzwa mukuuya kwashe.
And the coming of the Lord is a process.
Uye kuuya kwashe ari matano.
And if the coming of the Lord is a process,
saka kana kuuya kwashe ari matano,
that process is the life of the bride.
Matano iwayo upenyu hwemwenga.
So if that is the life of the bride,
saka kana uri upenyu hwemwenga,
it means the seventh seal.
Zvinoreva kuti chisimbiso chechinomwe
connected to the bride.
Chakabatanidzwa nemwenga. Amen.
You are the seventh seal yourself.
Iwe ndiwe chisimbiso chechinomwe pachako.
Hallelujah. Now, if somebody says the seventh seal is closed,
kana mumwe munhu akati chisimbiso chechinomwe chakavharwa,
don't argue.
I wonder what an arrow.
It depends on where they are standing.
Saka zvinomuenda nekuti iye akamira papi.
Because a seal comes to do two things.
Nokuti chisimbiso chinouya kuzoita zvinhu
zvimwe. A seal.
Chisimbiso.
People out.
Chinosimbisira vamwe kunze.
And it seals people in.
Nekusimbisira vamwe mukati.
So it depends on where the person is talking from.
Saka zvinoenderana nekuti munhu ari kutaura ari kupi.
So when they say it's sealed.
Saka kana vachiti chakavharwa.
They are right.
Vari kutaura chokwadi. Chakavharwa kwavari.
Because they are outside.
Nokuti vari kunze.
They are not part of the activity of the coming of the Lord.
Havasi chikamu chekuitiko chekuuya kwashe.
Praise God.
Mwari ngavakudzwe.
Hallelujah.
Hallelujah.
In the first Exodus,
mukubuda kwekutanga,
a token was a requirement for the Exodus.
Chiratidzo chaitodikanwa pakufa buda. Ropa raifanira kuiswa pamakwatidzo emukoma. Vamwe vaifanira kunge vari kunze. Vamwe vaifanira kunge vari mukati. Nemamwe mashoko chiratidzo changa chiri chisimbiso. Chaisimbisa vamwe mukati nevamwe kunze. Yes, sir.
Glory to God.
Biri kunashe.
Hallelujah.
Hallelujah.
There is a difference between the people inside the token.
Pane musiano pakati pevanhu vari mukati mechiratidzo.
Outside.
Nevanhu vari kunze.
Outside.
Kana uri kunze.
You can be struck.
Unogona kurohwa. Nedenda.
When the last blood came.
Pakauya denda rekupedzisira.
Every firstborn.
Hanzi dangwe roga roga.
Who was not to be found behind the token.
Aizowanikwa asiri mukati mechiratidzo. Aifanirwa kufa.
So outside is death.
Saka kunze rufu.
Inside is life.
Mukati upenyu. Glory.
You are coming to Mount Zion.
Mauya kugomore Zioni.
Where you are covered by innumerable number of angels.
Pamaka komeredzwa nemudirozi zvisingaverengeke. Kukereke yematangwe.
If you are a firstborn today.
Kana uri dangwe nhasi.
You must be concerned.
Unofanira kunge une hanya.
This is the coming of the Lord.
Kuuya kwashe.
If you are not found behind the token.
Kana usiri mukati mechiratidzo.
Under danger.
Uri panjodzi.
There is a plague coming to hit the earth.
Pane denda riri kuuya kuzorova nyika.
You must be ready.
Unofanira kugadzirira.
Unofanira
kuisa chiratidzo. Kana dai wangu uri dangwe muEgypt. Ungadai uine hanya kana manheru iwayo. Vati baba. Mune chokwadi here kuti ropa riri
pabiko.
Nokuti mharidzo yaiuya. Yanga iri pakati perufu neupenyu. Vaiti dhedhi mune shuwa here. Vati hongu. Ichokwadi here inopere gwayana kuti hongu. Dhedhi mune chokwadi here. Vati hongu. Nokuti sei upenyu hwako huri panjodzi. Ko takungoraramirei kodyemu nguva yekupedzisira kana tiri chikamu chemwenga. Zviri kureva kuti tiri patangwe. Kana tiri patangwe hatigone kutamba mahubwe. Hatigone kutamba kunze. Pinda mukati pasi pechiratidzo. Biri kunashe. Amen. Haleluya.
Let me tell you something. I don't care about coronavirus.
And in a basta ne coronavirus.
If you pray
outside, you will
be struck.
Don't
care. We have received something powerful. Something above coronavirus.
Chino furira coronavirus.
Something above AIDS.
Chino kuirira AIDS.
something about TB.
Chinokurira TB.
I don't care.
Andina basa.
If you are sons of God.
Kana muri vana komana
vamwari. Nothing to fear.
Iwe hapana chekutya.
Stay behind the curtain.
Kara paspechiratidzo.
You are safe.
Wakachengetedzeka ipapo.
Blood is still there.
Ropa richiripo.
Stay under the curtain.
Kara paspechiratidzo.
Praise God, amen.
Biri kunashe, hallelujah.
You play outside.
Vatambira kunze.
There is death.
Kune rufu. Glory.
Glory to God. Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let me tell you, sons of God. Inside.
Mukati.
On that Passover night.
Pa usiku we Passover.
They had a lamb. They slain the lamb. They took the blood. They put on the doorpost. They got inside. They started singing songs of Zion. They were eating the lamb. With bitter herbs. Inside there. Go to the angel. Take the book. Eat the book. It shall be sweet in your mouth. But bitter in your belly. They were inside. Eating the lamb. Why were they eating the lamb? The lamb had the energy for the Exodus. You could not be part of the Exodus.
Without
eating the lamb. You have to eat the lamb.
But for
you to eat the lamb, you have to be behind the broken seal. If you have got 6 seals today,
you
will never
worship
God. In the fashion that God wants in the inside.
No fashion in the
because the book is not complete.
No good book or
the book can only be complete. Only if all the 7 seals are broken.
Kana Jesus Sibiso Zinomesha Zaruka.
It is what gives you energy. It is this divinely revealed mystic truth.
And the
issues of the children.
The seal is broken.
It was opened. It was revealed. Secret things belonged unto God.
Zvinhu zvakavanzika ndezvaMwari. Asi shoko rakazarwa nderedu nevana vedu.
The word has been revealed to us.
Saka basa rakazarwa
kwatiri. We can worship in the
Saka tinogona kunamata munguva yekupedzisira.
We can never get tired.
Saka tisina nete nekunamata.
Worship does not mean to come to church.
Kunamata hakurere kumouya kuchurch.
God at home.
Unonamata Mwari kumba.
We worship God at work.
Tinonamata Mwari kumasa.
We worship God at school.
There is
power in worship.
Mune simba mukunamata.
When we talk to the neighbor,
Matauro atine
tenemakidzani. It is part of our worship.
Chikamu chekunamata kwedu.
It is part of our worship.
Kana chiri chikamu chekunamata kwedu.
It is part of our preparation.
Chikamu chekadziro yedu. Taneta nenyika
iyi. We are ready to go.
Takadzira kuenda.
We worship under the revealed
word. Uye tinonamata pasi neshoko rakazarurwa.
You don't worship like a person.
Aungona mata semunhu wekudenomination.
Serve God in a different way.
Unosvibira Mwari nenzira yakatsauka.
The way you think.
Mafungiro mataurirwa nemaitirawo
nezvinhu.
Paunoenda. Zvaunoita.
It's all part of war.
Zvese chikamu chekunamata.
Power to silence the devil.
Une simba rekunyaradza Satan. Ndokusaka usingatyi.
We are fearless people in the
earth. Tisu vanhu vasingatyi
manherano.
Shoko rakazarurwa.
Brother, there is power in revelation.
Hama mune simba muchizarurwa.
The importance of revelation to a true believer.
Hanzi kukosha kwechikudzarurwa. Mukumutendo wanguva ino hakugone kunyatsotsanangurwa. Unofanira kuva nechizaro chakakwana chemhari dzenguva.
Ndo
mune simba rako imo kukunda dhiabhori. Madhimoni haasi chinhu. Anodzimwa tichiparidza tisina kutombo kuturika maoko. Hagone kumira pamberi peshoko rakazarurwa nokuti inguva yemhari dzenguva. Mari dzenguva nosimba riri kuzunungusa munguva ino. Mbiri kunashe. Hanzi ndiratidze. Hanzi munochiona kupi chisimbiso chichinomu?
In the Old Testament.
Mu Old Testament.
You say the prophet says you must see throughout. I've always given a very good example that I love so much. There was activity. God removed the ring.
Mwari vaitoita operation.
The bride for Adam.
Ndobva vaitira Adam mwenga.
But Adam, because he was a son of God.
No, no, Adam angari mwana komana
womwe. When he woke up from there,
paakamuka,
he explained everything that happened when he was in the house.
Akasanangura zvese zvakaitika akarara.
There are certain activities in our life.
Pane zvimwe zvinhu muupenyu hwedu.
If you ask me where is it written?
I might
not find where it's written.
But it's
part of the word.
We know
where the devil gets confused.
We
start living and doing things in a certain way, which when he opens the Bible, he can't find it.
Because
it's coming from the back part of the book. The book was written within and at the
backside.
There are things which the prophet, by a prophetic hand, he picked from the back part of the book and he slotted into the Bible.
Pane zvimwe zvinhu zvokuti profita neruoko rwakazozwa rechiprofita akazvitora kuseri kweBhaibheri ndobva anozviisa muBhaibheri.
He had a capstone prophetic ministry.
He was not just a prophet.
Have you ever seen a man who said, "All right, wait here. Let me go and find out in the presence of God"?
And then he says, "Okay, I'm back now. I've went in the throne of God. Your son is not going to come back." And then you told me that's just a man.
Somebody prophet has major 1, major 2, major 3, major 4, major 5.
My friend, the prophet is not major 1, major 2, major whatever. This one came from above. He's not a fake prophet. This is the mind of God being manifest in this age.
Hallelujah.
Hallelujah.
Blessed be the name of the Lord. Who told Rebecca?
Diana kauza Rebecca.
Eliezer, when he was going there,
Eliezer,
he said, "I want a woman that will give me water to drink." That was part of the written. But there was another supernatural element. What is a mystery? It is a previously hidden truth. That is now being divinely revealed. She gave him water to drink. She said, "Let me also feed your camel." When she says that,
Eliezer said, "Amen." Hallelujah.
God was waiting for
him.
There is another part of the renewed word, which is an action in the
bride,
which you, if you search, you can read it.
But
it is the life of Christ.
As upenyu hwaKristu huri kuendera mberi mumwenga.
Ndopatira. Rather, if we are true, the true bride of Jesus Christ.
Kana tiri mwenga chaiwo waKristu hama.
Our way of living.
Mando yedu yekarara
never be like this denomination.
Haifanonge iye kungo yema denomination.
Our way of doing things.
Maitiro yedu
should never be like this denomination.
Haifanonge takaita kunge sema denomination.
I don't believe also in a powerless religion.
Andi tendeo mushina mato chisina simba.
Above everything that is challenging us in the
end time,
because we are the bride of Jesus Christ. Let me tell you, sister, you can never be somebody who's crying all the time.
Yeah.
And you express defeat every day,
yeah,
with a truly revealed neshoko chari rakataurwa. That is impossible. Hazvigoneke. It's either you are this side of the seal. Inengoti pamuda uri uku kana kuti uri uku chete. I refuse to complain. Ndaramba kunyunyuta. I want to take a platform. Ndoda kutora nzvimbo. Yekuti ndini ndiri kutonga zvinhu. Regardless of the condition. Zvisinei kuti chii chiri kuitika.
Hamusi kunyatso kundinzwisisa. Rega ndikuudze zvandakaita. Ndisati ndauya pano.
Kuti bhati hama. You know what I did? My account was negative 245 rand.
Hanzi account yangu yanga itori kuma minus.
Account ya pastor inoenda kuma minus.
The account of the pastor can be negative.
Minus 245 rand.
Minus 245 rand.
I drove out of the house. My wife said, "Daddy, this and that is finished."
Hanzi ndakachikaira kubva mumba akati, "Daddy, chakati nechekuti zvapera mumba."
I
said, "Don't worry."
Then I went in town. I started calling people who were business people who were owing me, and they were supposed to have paid 2 weeks before that. And they said, "No, we are sorry. We can't really, you know, do anything at the moment, but we'll see what we can do next week."
Ndoku bva nambo fonera vamwe vanga vane zvikwereti zvangu, vanga vane mari dzangu dzavaifanira kubhadhara kare. Unozava kuti, "Ah, takundikana mufundisi, tine urombo."
Then I sat down.
Ndoku gara hangu.
I started thinking. Then something struck me.
Chimwe chinhu ndokundibata.
He said, "Who said we should buy using money?"
Ndiani akati tofanira kutenga nemari?
It became a serious thing.
Ndobva zvanyatsoreresa.
I felt like I want to see that person who said we must use money.
Ndakanyatsonzwa kuti ndida kumbonyatsomuona munhu wekuti iwewe ndiwani wakati tofanira kutashandisa mari pakutenga.
If it's you who called me.
Ndikati, "Mwari, kana muri makandidana."
That day when you did this, what to if it was you?
Zvari yakamakaita izvine zvizvi.
I would like you to do something you have never done.
Nhasi uno kana muri imi nhasi kuda kuti muite chimwe chinhu chamusati maita.
I got straight into ShopRite.
Ndakanopinda muShopRite.
And I took a big trolley.
Ndokutora ziku trolley.
And I started pushing it.
Ndokutanga kupusha. Kwete ka basket trolley. Tanga kunonga.
Trolley.
Trolley nokuzara maserevisha zvese nokutanga kupusha kuenda ku patil.
And I stood in the line with people with money.
Ndokumira muqueue ine vanhu vane mari.
Vanga
vane mapoko mahombe. Ndokuisawo zvakare maoko angu muhomwe zvakare.
Same fana.
We are all the same.
Why is uziva kuti uye une minus 245?
Who would know that my bank account was negative?
I would tap my foot, says I.
I would be tapping my foot as they were doing.
Until I go to the till, then they work. Then they gave me the machine. They said, "Cash or card?"
Hanzi, cash here, kana kuti card. Ndikati card.
Iro ruri ne minus 245.
That minus 245 card.
Then swipe.
Kwenga.
And then
pin ndobva yaiswa.
Then I looked at that machine and then
tarisa machine terera iwe.
Iwe. Ndikaona
ta approve.
To me that was not the miracle.
Kwandiri.
I took the
miracle. Ndakatora magrocery.
I put it in my car.
Ndobva ndaisa mumotokari.
Then when I sat there.
Ndagara ipapo.
Then the devil came.
Diabolo ndokuuya manje.
He said, "You."
And
you know what happened?
No,
there is a fault with your card.
Card rako rine fault.
It's just a mistake.
Paitika mistake.
Go back, you see it won't work.
Dzokera zvishande izvi.
Then I said, "You know what? I would like to prove to you."
Ndoda kuratidza pachena.
God works in numbers.
Mwara
chamanama namba. Ndakuita 3 times.
Now, if you want me to go back, I'm going back 3 times. Ndoba tadzokera. Trolley. Ta.
Tu. Swipe.
Kwenga. Ndoba rabuda. Approved.
And I offloaded.
Ndoba nanozadza
mota. Then I took my phone.
Ndokutora phone yangu.
Then I asked my wife. I said, "Honey,
that
doctor and the voice was too much. You got what you want?"
I said, "Honey, urikudei?
Taura zvipamwe pa.
Tell me anything that you want.
Yes, what is it now?
What do you want at home? What do you want? You want pizza?
Sisters, when you open that door, they are good.
Then when you open that door to the sisters, they'll tell you everything. Then I picked everything.
Came back.
No zoka. Kwenga pano. No vajaita.
Now, for you to see this is God.
Good morning, Dimari.
The devil that just doesn't give up. I went back to the car and I said,
dear boy, I'm going to
and said, for you to do three times, that's the proof that your car has got a problem.
What's wrong? Why did I get three? No proof you're going to Rafa Kadi.
Yeah, okay, let me go back.
Got what again? Okay.
If it, this is God, then it must be working. I went, I did a few things, I came back, insufficient funds.
And the guy that nobody else, but that is what Maria Pir.
What am I saying, Church of the Living God? There are certain conditions right now in the end time which must not govern your life. Don't be controlled by those conditions.
There are
things you must just say no. I am a son of God. I said God under the revealed word. The mysteries were revealed unto us.
Christ
is the mystery of God revealed.
Christ
You know, I'll tell you one thing.
Moses,
when he was put in the basket, and they closed the basket. Inside the prophet says there was something like tar which they put there.
To protect
the baby from the alligators. And they released that basket. Inside the
basket
was a prophet.
Mamune profita.
Inside the basket there was the word of God.
Mamune shoko la mwari.
The protection of that word was not outside. It was inside. As it was flowing going down. That was the seventh seal.
With mysteries inside.
As the basket was going down. The word was coming to fetch. Pharaoh is the one who was controlling and putting people under bondage.
Pharaoh and the Tonga, she's a man, but
the seventh seal.
My brother to me that she seems so she's no more than a Pharaoh.
They picked up the basket,
basket.
When they broke open the seal. Out came the word.
Makabuda shop.
That word was the
mystery
of how the children of Israel.
She was put even away Israel.
It was connected to the
Shanga Shaka Batana Kubuda, Pavan of Israel.
And when they handled the baby.
Pharaoh
didn't know. He was holding the power.
Which
was defeating him.
Rangari kumukunda iye.
Brother, when you walk in these streets,
you are not a cheater.
People can kick you, but they don't know they are kicking the power.
Ask yourself, what is Kava? Simba.
The tempter's power is broken. We are
living
in a day where we are supposed to see the power of God in display. And I believe today that the children of God, as you are sitting right there, you are not an ordinary person. You are not a cheap person.
This is a season
that we must not even put ourselves under certain conditions which belittle us.
I sing away a good sister, sister, pass, special,
no,
because
of the revealed word. You must silence the devil.
And I want to encourage the bride tonight.
Unogona kunyaradza Satani. Ndoda kukurudzira mwenga nhasi. Udza Satani kuti abude muupenyu hwako. Chero chakabiwa kubva pauri. Yanguve yekudzoreredza. Nokuti shoko razarurwa. Chausina nhasi. Chitanga kuda kuchida. Iwe haikona kungogara woti hamheno. Woti hapamwe shoyo. Nyatsotaura woti Mwari ndakutora zvinhu ndiri mwana wamwari wamwaka wangu wekutaura nekuenda mberi munoziva kuri kuenda zvinhu tiri kurambidzwa kuungana rega ndibudzei nyana kunyange vakatipatsanura muchaona kuti patinenge tinamata manhere ega ega tichaimba nziyo dzimwe chete tikabvunzana tichaudzana zvinhu zvimwe chete ipapa nemagwaro mamwe chete nemakotesheni mamwe chete nokuti tiri kurarama mumwaka wekuti simba rekutaura zvinhu richaiswa pakushanda mumwenga yamwaka wekuti titauri tiendende mberi hanzi kafishi kadiki nokupa upenyu muzita rajesu kristu muchataura vanhu vasina mitezo ichisikwa ndokwatiri kuenda. You shall speak and say, let there be a plate of sadza right here, right now. Because we're now going into a squeeze. This is the time. Whether the devil likes it or not, we are hitting the head because we are the children of God. We have been called to worship. By the way of the revealed word, with the perfect word, and nothing is going to stop us, brother, sister.
Praise God. Give God a healthy hand of praise. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah.
There is a worship, brother.
Pane kana matiro hama.
A person who has got revelation.
Kemunhu ane chizaruro.
And knowing the times that they live in.
Achiziva nguva yari kurarama.
There is a certain pride.
Pane kumwe kukosha. Kunoenderana pamwe chete.
The person who caught the revelation.
Nemunhu akabata chizaruro.
Who understands the time that.
Uye achinzwisisa nguva yari kurarama.
Daniel, when he realized it was 2 years left.
Daniel paakaona kuti kwasara makore maviri.
Come out of Babylon.
Kuti vabude Babylon vaende
vadzokere.
Akatanga kunamata.
He changed the gears.
Ndokuchandura magia.
Why are we so relaxed?
Tambodekarirei.
The coming of the Lord.
Iyo iri nguva yekuuya kwaShe.
This is the time where the bride.
Ndotenda kuti ndonguva yomwenga.
Certain gears.
Anofanira kupinda mune mamwe magia.
Will never function.
Asata mushanda. Yangu we kudanda zvinhu. Zvinhu zvoitika.
Where are you headed right?
Uripi ko headed right?
You've got to pray.
Ufana kunamata.
Until salvation for your two boys.
Kusvikira vana vako vavira.
Where are you Aunt Jemima?
Uripi ko Aunt Jemima?
You've got to pray.
Ufana kunamata.
Until Elijah comes.
Zvireri aburuka.
Where are you brother sister?
Uripi ko hamani hanzvadzi?
I'm looking for people who can pray like that.
Kusvaga vanhu vanogona kunamata saDaniel.
For people who can challenge.
Vanhu vanogona kupikisana nema
Where are you, Samson?
Uripiko Samson?
You have to challenge this Philistine.
Pane kupikisa maFilistia.
Where are you, Shamgar?
Uripiko Shamgar?
Challenge the Philistine.
Pikisa maFilistia.
It's a season for Samson.
Wamwaka wakuvana komana nasikana vamwari. Vanona mata pasi peshoko rakazaru. Pikisana nemamireshi.
Whether it's HIV.
Whether it's TB. Kana TB.
Whether it's a blood problem.
Kana chirwere cheropa.
I don't care what situation.
Handina basa kuti chii.
You could be at the point of death.
Nokona ngori pano yerufu. Yanguwa yako. Kutaura wenda mberi.
Don't be told anything else.
Haibona kudzwa zvimwe.
But the doctors have tell you.
Neva nana chiremba vachita hatina
chiri. Take your position.
Tora nzvimbo yako.
As for me and my children.
What is said nine vana vangu.
Worship God.
Tichanamata Mwari.
Serve the Lord.
Tichashumira Jehovha.
This is for true believers.
Wamwaka wevatendi vechokwadi kuti vasimuke.
Say we cannot leave this situation like
this. Aiwa tingambosiya zvinhu zvakadai.
The time.
Yanguwa.
Your life has got to change.
Yekuti upenyu hwako unofanira kuona.
Haugona
kupinda murapcha.
You
go with your preparation.
This
is the time that I need a home.
I want my own house.
I don't know imba yangu.
I want my own things.
I don't know imba yangu.
I want my own place to sleep.
Ndoda njimbo yangu yandinoti ndeyangu. Neshoko rekutaura. Zvofanira kuitika.
Let me tell you.
ndikanimuudze mungumu
wakauno
pane chirimo
mumhepo
mwari ari kutsvaga mutendi
wechokwadi
kuti zvinhu izvi zvibatane nemutendi
pazvitenda unova
nesimba rekutaura yanguva yekuona kudhonga kwetatu kuti ratidzwa munguva yekupedzisira mwenga haungangoveke tofanira kuratidza pachena uye nekuratidza kunyika ino kuti mharidzo yatinotenda ine simba handigone kuva mumwe chete nemunhu ari kwana tsotsonya handigone kuva mumwe chete nemumwe munhu ari kudenomination vanofanira kuona mutsauko kana mwari ari mwari anofanira kundopindura munamato vamwe vanhu vanoda kundiudza
hanzatsungirira
saabrahamu
akamirira
25 years regandikuudze mvimbiso yaabrahamu yanga yakabatanidzwa pakushanduka kwemutumbi saka chinhu chakabatanidzwa nekushanduka kwemutumbi idanho
nekuti
isu takamirira kushandurwa kwemutumbi takamirira kubvutwa inogona kumirira nekumirira nekumirira asi kana zvava zvepanyama zvanoda mazuva ese aiwa ka handingambokunde handingambodarika 21 days dhanieri akadai munamata 21 days nokuti muchinda wepezhia anga akabata munamato wake handisi dhanieri handidi kupfuurira 21 days handingambove ne 25 years ndoda nhasi nhasi haleluya usandiudze zvaabrahamu usandiudze zvadhanieri ndovatenda asi chikamu changu ndiye zvino nhasi gore nyara dzasatani mudza kuti puma ndoda zvinhu zvangu nhasi iye zvino so nhasi zvinhu zvofanira kuitika kana mwari vari mwari nhasi ndokusaka bhuku rahabhakuku hanzi zvamunoona mwanakomana wemunhu zvinyore pamatabureti mwari vaku shoko chii hanzi ipfungwa yaratidzwa asi shoko harina kukwana rikangoratidzwa ronyorwa mubhuku rogara ririmo mudenderedzwa harina kukwana hanzi nahabhakuku kuitira kuti uyo anoverenga anofanira kumhanya saka kana pasina kumhanya saka chikonzero mwari vakatipa shoko ndeyekuti shoko rive
nechiitikokuitira
kusvikira shoko rava chiitiko shoko harina kukwana ndoda kuona mwari vatoverenga muupenyu hwangu ndoda kuona mwari vatoverenga mumba mangu I won't have goblins every day in my home.
There is power, brother.
Pane simba hama. Mumharidzo iyi. We have refused. Refuse, sister.
Things creeping on your back.
Hanzi zvinhu zvichingofamba nekunanaira mumutumbi wako
zvikuiwe
nyaradza zvinhu izvo muudze kuti ndiri mwanasikana wamwari handigone kuendera mberi nezvinhu izvi now I'm provoking them zvinhu zvinongofamba mumutumbi wako nhasi mangwana chii zvinhu izvozvo zviudze kuti putula audzo ndiri mwanasikana wamwari ndiri mwanakomana wamwari kwete pandiri wrong address asi kuzoitika udza dhiabhori kuti nini ndakuzopora uchida usingade ndakupinda mukubvutwa asi nini ndichachata dhiabhori ti aiwa hazvigonekeka pane korona kana kuti hazvina basa ndikachata paine vanhu tu ndiri kuda pasta kuti vandichatise ndatova nemuchato zvakwana handisi kuda vanhu hopu ndiri kuda jesu muupenyu hwangu kuti zvinhu zviitike rega ndikuudze tichitaura zviri kuitika gamuchira ropafadzo rako manherwano
unofanira kupikisana neeconomy mani. Diabhora anogona kutora zvinhu zvose asi haana simba kukukunda. Yamwaka wako hama kuti usimuke zvisinei kuti panei. Taura zvinhu uenda mberi. Yes sir. Kambani yako inofanira kuendera mberi. Diabhora achida kana kwete. Receive it, some of them. Let it go on. Muzita la Jesu Kristo. Ya wamwaka wedu wokutaura ama. Ndakapinda mune imwe imba yevatendi. Sister ndiwe muchurch medu.
She had a miscarriage the year before.
Vakamboita miscarriage
kuda pura. Ndakapinda
mbom.
As we were talking. From nowhere, I said, sister, God has replaced what you lost last year.
Mwari, vatsinanisa zvamakarasikirwa nazvo gore
rapfuura.
Vakaseka.
And when she laughed,
pavakaseka,
she is the one who said, ah, I've laughed. Why?
Ndo vakati, ah, ndaseka. Kosera akasekei.
Ndikana, I don't know.
Zvanzi handizivi.
She thought it's just a joke.
Vakafunga kuti handingoita dambudziko.
2 weeks later, she went.
2 weeks later,
to hospital because she had a discomfort.
Ndobva vaenda kuchipatara nokuti pane zvava zvakuitika. Ndobva vaudzwa kuti anopane zviri kuitika.
Havana
kuziva kuti
pamba nemwe.
Asi mweya waMwari
wakazvibata.
Ndobva vaudzisa pamuromo pangu
ndakataura.
Handakutoziva kuti ndakataurirei. Nokuti handisi munhu ane
chipo.
Ndakangozvinzwa muromo ndokutaura. Ndobva zvaitika saizvozvo.
Let me tell you, what do you desire today?
Rega ndikudze unoshuirema nerano.
Never know, maybe it's God speaking.
Auzive pamwe ndi Mwari ari kutaura.
Ndogoronge ndiri ini.
Probably it's me.
Ndogoronge vari na.
Or it can be God.
But chero ndiri ini gamche.
But even if it's me, receive it.
Chero ndiri ini ndati gamchira.
Even if it's me, receive it. I want that one that does not believe. That one that does not say, that says, I don't want to believe. Okay, you're going to be received whether you like it or not. I'm not going to ask. Now I'm in the position of speaking. There's something sitting on me. That's where I know that when I speak, something happens. Your system of just getting sick, you are going to be healed. You are the person that's going to be healed today. We want to hit the devil left, right, center. Be healed. That stomach. Let that stomach be healed in the name of Jesus Christ. Muzita raJesu Kristu. Zvino uri kutopodzwa zvino muzita raJesu Kristu. Zvigamuchirei muzita raJesu Kristu. Right here. Something must happen. When you see me speaking like this, I'm now hitting with all cylinders. I'm now hitting with all cylinders. That system of just being sick. I'm saying no. Be healed today. This is your day to be healed. You can't just be sick. Muzita raJesu Kristu. Zvigamuchirei hanzvadzi. Zvigamuchirei muzita raJesu Kristu. Zvigamuchirei manherano. You are not going to come out the same way. Izwa rako. Izwa rako iwe.
Jesus Christ is the same yesterday, today.
You must not be burdened all the time, sister. Let it end today in the name of Jesus Christ. Hallelujah, you're going to receive. Hallelujah.
I can feel it today. Something must happen.
Punish of Anawitika. 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 Nasi. Right here. Satan, release them. Let them loose. Vanhu vangavari gezwe unofanira kuva nekukunda muzita raJesu Kristu. Regai kudze mweya waMwari uri pano. Kana uchida kubhabhadzwa nemweya mutsvene, ndomweya kawacho, ndonguva yacho.
the token.
Gamuchira chiratidzo.
Baptized by the power of the Holy Ghost.
You
never be the same again.
Yes,
people.
Yes, your
season. Take your position. Come on, Church of God.
Oh, Church of God.
It's a season of worship.
Yeah,
come on, Church of God.
Oh, Church of God.
It's a season to stand.
Come
on, Church of God.
Church of God.
It's a season to go up.
Yeah,
come on, Church of God.
Church of God.
It's a season not to surrender.
Come on, come on, Church of God.
This is our time, my brother. This is our season, my sister. This is our time to go. We are preparing to go. Anytime, anytime.
Cherongua
will go.
Hallelujah.
Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. God will open doors. Doors that are closed. God will open doors. Doors that are closed. It's the time for the doors to be opened. Receive your car. Receive your house. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive your scholarship.
Kamuchira scholarship yako. Kamuchira scholarship yako. Muzita na Jesu Kristo.
Wa
mwaka wekukunda. Kamuchira iye shulu. Kamuchira iye manje so. Kamuchira iye manje so. Kamuchira. Kamuchira ama. Kamuchira ya mchati.
It's a season.
Ya mwaka.
It is the time.
Ya mwa.
Time for declaration.
Ya kutaura.
We speak and go forward.
Kutaura chende beri.
This church will continue.
Hallelujah!
I ask musicians to go in their place.
In the
moment of a breakthrough, receive the baptism of the Holy Ghost.
Hallelujah!
Your kidneys are healed.
My kidney is healed.
Hallelujah! Glory to God.
Hallelujah!
Hallelujah! Blessed be the name of the Lord.
Hallelujah.
Hallelujah. He's here, church.
Arpano, church.
It's your day today.
That's what I'm going to ask.
Hallelujah.
Hallelujah.
Whatever they stole from you,
Javaka Kubira,
being restored
to you.
Receive it right away. He's here.
Arpano.
He's here to grant
Arpano.
Glory to God, amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Glory to God. This is the worship that God wants to see.
You know, in Dogu Namata, no, you are not
liberated.
Van was his Sunungurwa.
Everything that was on your shoulders.
Yes, sir. Jasipa Pendeketa,
the heavy spirit.
We are Karema
on your shoulders.
One more Pama Pendeketa
is living right now.
Urukupa is
living right now.
Urukupa is
right now.
Impossible. This is to Taura.
It's going right
now.
Praise God.
Hallelujah. Hallelujah.
Brother, there is a feeling of God right now.
Ama pane manzwiro amwari apa.
Feel like anything can happen right now.
Pane shokona kuitika apa.
Challenge the enemy who is up there before.
Pikisa diaboro simuka uende. Uye diaboro ari mugarisa pasi. Mudzo mudzo munonyepa nakusimuka ndakutoenda izvo.
Start walking in the name.
Tanga kufamba muzita ra Jesu Kristu.
Amen. Thank you Jesus.
Ndokutendai Jesu.
You can claim your husband back.
Unogona kutotaura kuti murume wako adzokewe.
In the name of Jesus.
Muzita ra Jesu Kristu.
Hallelujah. All things are possible to them that believe.
Zvinhu zvose zvinogoneka kune avo vanotenda.
This is a moment.
Yanguva.
Where God is doing things amongst
us. Nekuti Mwari vari kuita zvinhu pakati pemwenga.
Season for the bride to speak and go.
Wa mwaka wemwenga wekuti ataure achienda mberi.
Here tonight, whatever you desire,
my brothers,
your business could be closing right now.
bhizimisi renyu rinogonongera kutovharaiko zvino. Asi Mwari vane simba rekurimutsiridza. Ari pano manheru ano uchida rubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Mwari vagadzirira. Toda kuchidaidza mufudzi auye mberi tovazotinamatira.
Let the death angel pass tonight. We feel your spirit, Lord. Oh, thank you, Jesus. It is the time to speak, Lord. Oh, thank you, Father, tonight, Lord Jesus. We said, fear not. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Oh, we can declare tonight, we don't fear the devil. Satan, you are defeated tonight. In the name of Jesus Christ. Glory be to God. Father, we come tonight as the royal seed of Abraham. Lord Jesus Christ, we believe. You are here tonight, oh God. This word, we believe it tonight. Lord Jesus Christ, your children being liberated. Oh God, the Holy Spirit is here tonight. Lord Jesus Christ, we don't fear any devils. Satan, you are exposed. We bind you, Satan. In the name of Jesus Christ, you can no longer go hold God's children, for we bind you in the name of Jesus Christ. We declare tonight, new things have been declared tonight. New things we are declaring tonight. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Oh, God. Yes, Lord Jehovah. We are praying for the Holy Ghost. The Holy Ghost is here tonight. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, thank you. Thank you, Father. We appreciate you, oh God. Oh, you told us this is that full ministry where we speak, Lord, and we are going to speak, Lord Jehovah. Sickness, superstition, and devils which had pinned us down. But we are coming after those. We are telling you, Satan, you are defeated tonight in the name of Jesus Christ. Oh, glory, glory, glory. Oh, yes, Lord Jesus. Hallelujah. What is cancer? It is a demon which we cast out in the name of Jesus Christ. Oh, thank you, Lord Jesus. This is the time where we speak and it will flash like lightning. You told us, Lord, fear not. Thank you, Jesus. Oh, what is it that you have in your hand? Oh, God. Thank you for the restoration, Almighty. The restoration of the bright tree. Oh, God. Father, thank you for revealing the seals, Almighty Jehovah. Now we know our names are written in the Lamb's Book of Life. Oh, glory. Thank you, Father. Thank you for your love for Isle Tabernacle. We know you love us, Father. We don't doubt that. We know it. And we want to say thank you. Oh, God, protect your children, Father. As we travel back home, Lord. Oh, Father, give us journey mercies, Lord. Thank you for today, Almighty Jehovah. Lord Jesus, we thank you. Protect your children, Father. Bless them, Almighty Jehovah. Bless the preacher, Almighty Jehovah. Restore the virtue, Almighty Jehovah. We shall be careful to give you all the praise and the honor. For you deserve it, mighty Jehovah. We say thank you, Lord Jehovah, for the gift of the Holy Ghost. We say thank you, Lord Jehovah, for your blessing on your children, oh God. It was declared, Father. Businesses that were going down, they've been revived. And we want to say thank you. Lord, without money, without price. Thank you, Father. We fear not. We speak. Thank you, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.